Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuenderera mberi nenyaya yedu pamusoro pebhaibheri uye kuti rakanyorwa rakanangana nani. Nhasi tina Pastor Faith Besa veApostolic Faith Mission in Zimbabwe kuCharlotte Brook muHarare. Makadini Reverend Besa?
Ndiripo zvangu makadiniwo.
Aiwa tiri nani chaizvo. Zvinotaurwa kuti bhaibheri ishoko ramwari, zvarakanyorwa nevanhu vakaita saana Mozisi naana Pauro vanotipa nhoroondo yevanhu vokuIsrael kuti yamajudha, shoko ramwari riri pati apa?
Shoko ramwari riri pakuti ana Mozisi naana Pauro havana kunyora zvemusoro wavo, vakanga vachitofemerwa nemweya wamwari. Mwari achida kubudisa murangariro wake pamusoro pevanhu vaakasika.
Kune avo vanoita zvokufunga kuti vakanangana norudzi rumwe chete kwete navanhu vese pasi pese, tingavatichi?
Chokwadi ndechekuti bhaibheri rakanyorwa rakanangana nemunhu wese. Nekuti tikabva naro kubva kuna Genesis, Old Testament kusvika kuNew Testament, tinoona kuti kunyange naivo vaIsraeri pane pavanotosvika pavanozoramba zvinhu zvakazoitika zvekuti Jesu Kristu akauya saMesiya, zvotiratidza kuti nyaya yange isiri yavaIsraeri chete. Asi Mwari ane mutsananguriro waakaita achitsanangura vaIsraeri, achida kungoratidza murangariro wake kubva pakutanga kusvikira pekupedzisira. Chinokosha kune vasingatendi ava kuriverenga bhaibheri, nekuti ndinofara shoko ramwari riri in written uye riri in spoken, rema kana kuti logos kugreek. Kana tatora pamusoro pelogos kutaura iro rakanyorwa racho, sei kuritenda rakanyorwa? Nekuti zviri nani kuteera chakanyorwa pane chisina kunyorwa, nekuti zvinhu zvakanyorwa ndiyo standard. Kana ukatifambifambi kana uda kurasika unodzoka pane chakanyorwa chinokubatsira.
Chimwe chatiri kuona mataura kuti zviri nani kuti munhu atende zvakanyorwa sezviri mubhaibheri. Sei tichiona machechi kana kuti makereke akasiyana siyana vamwe vasinganyatsotedzera zvakanyorwa mubhaibheri?
Ndokurasika kwazvo ikoko. Nekuti chinoitika mumakereke, mukereke mune unotanga kereke, vamwe vanenge vaine mainteresti avo avanenge vachida kuti azadziswe. Ndopaunoona munhu anenge akunangisa vanhu neimwe nzira isingaenderane nezviri mushoko ramwari. Saka tichikurudzira kuti iwe munhu sedunga munhu, iva munhu anoverenga shoko.
Panyaya yebhaibheri nemweya, tiri kuona kuti varipo vamwe vakuisa mweya mberi kwebhaibheri. Mweya nebhaibheri zvinokwikwidzana here?
Hamungoni kusepereta shoko ramwari namweya mutsvene, nekuti iye ndiyo wakauya akafemera vakarinyora. Saka ukaona munhu aakuti mweya mutsvene ndiyo watakufamba naye hatichafambi neshoko, ndinoona kuti unenge usisiri mweya mutsvene wemubhaibheri. Hamene wokuti unenge waa mweya upi iwoyo?
Mashoko enyu ekupedzisira, Pastor Besa.
Ini chandinoda kukurudzira vateereri ndechekuti ngatisaitai nungo dzekuverenga shoko ramwari, nekuti shoko ramwari ka ndiro constitution yeupenyu hwemunhu pasi pezvo, akatikwa naMwari wacho kuti unzwise kuti iye mutsiki anodei pamusoro peupenyu hwako. Yes, unganzwe mashoko evamwe, but iva munhu anokwanisawo kuzvirayira shoko wega, izvozvo zvinokubatsira kuti urege kuzorasika. Nekuti pakupedzesera iwe uchatongwa wega, hausi kuzotongwa naRabhauma kana kuti kutongwa namufundisi kana nemutungamiriri wechechi pamwe chete, asi uchamira wega. Saka itasarudze kuzvirongera shoko ramwari, worinzwisisa, wofamba sezvarinoda kuti ufadze mutsiki wako.
Nemashoko iwayo abva kuna Pastor Faith Besa veApostolic Faith Mission in Zimbabwe kuCharlotte Brook muHarare. Tinoti ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinoimba kuti munenge muinesu zvakare zvondo rinouya tichikupai zvechimwe chikamu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande westudio 7 tichitendawo chikwata chechristlike choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa.